pange pachitaura vaBiden kumashure kwavo kwange kuine mutedzeri wavo amai Kamala Harris uye mutauriri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy. VaBiden vati America inyika yakavakwa nekutsungirira zvikuru munyaya yematambudziko. Vati makore maviri adarika nyika yeAmerica yanga yaparadzwa nechirwere cheCOVID-19 asi iko zvino yakwanisa kukunda nekuwanisa vanhu mabasa.
Well, the virus is not gone thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine. We've broken the COVID grip on us. COVID deaths are down by 90%. We've saved millions of lives and opened our country back up.
Vavimbisawo kudzikisa mutengo wemari yekutenga mishonga yekurapa vanhu vachiti inodhura zvakanyanya muAmerica kudarika mune dzimwe nyika pasi rino. VaBiden vanotiwo donzo ravo guru nderekuti vanhu vawane mabasa uye vanoti vabudirira kuita izvi.
2 years ago the economy was reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs. More jobs created in 2 years than any president's created in 4 years because of you all, because of the American people.
Vakurudzirawo kubatana pakati pebato ravo remadhemocrats nerinopikisana navo remarepublicans vachiti hapana chinovatadzisa kuita izvi.
We're the United States of America, and there's nothing beyond our capacity if we do it together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you.
And that concludes.
VaBiden vashorawo nyaya yekuurayiwa kwevanhu vatema nemapurisa emuAmerica vachiti hapafaniri kuita rusarura. Vatiwo zvakakosha kuti pave nemutemo unoomesera vanhu kutenga pfuti, vachiti kungobvumidza vanhu vose kutenga pfuti ndizvo zvave kupa kuti vanhu vakawanda varambe vachipfuurwa. Panyaya yeUkraine, VaBiden vati nyika yavo icharamba ichiitsigira muhondo neRussia.
And Putin's unfair and brutal war in Ukraine disrupted energy supplies as well as food supplies, blocking all that grain in Ukraine.
Vativo havasi kuzoregedza China ichiita madiro aGeorgia panyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi kana dzekudzivirirwa kwenyika. Vati hapana munhu anofanira kubheja achiti America inokundwa. Papedza kutaura vaBiden, governor wekuArkansas amai Sarah Huckabee Sanders vebato remaRepublicans vabva vapawo maonero avo vachiti vaBiden varingoita agudzira mukanwa nekuti zvino hazvina kumira zvakanaka muAmerica uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Amai Sanders vashorawo vemaDemocrats vachiti vanokonzera kusabatana nenyaya yekuda kumanikidza vanopikisa kuita zvisingaenderane nemafungiro avo. Pasi pebumburo remitemo reAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kamwe chete pagore kuti ature kunyika mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulu.